Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, mbudzi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa nyaya yakakwidzwa nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reParamende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira kunyika. Vatori venhau muZimbabwe vobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reParamende navasengeso chavangu avanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court vamuna Matomutevedzi vati vachapa mutongo wavo panyaya iyi dare renomination court risati ragara musi wa7 mbudzi, apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa9 zvita gore rino. Magweta enhengo dzeTRCC anoti agadzirisa mapepa ari kudare achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amai Mabel Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingira ihoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya tichirerekera kuna speaker na president of the senate ya withdrawal, kureva kuti speaker na president of the senate havana mhosva yavari kunzi yaita.
Mutevedzeri wemutauriri weTRCC vaGift Ostalo Siziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court, because munoziva kuti by election iri kunzi rinofanira nomination court kusvika musi wa7. Saka isuwa hepi sebato nekuti court ichaita hand down this judgment before the 7th, nekuti judgment inoaffecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurikola mamembers of parliament, and iye ndiye secretary general here wemovement ino, and onus yanga iri paari iye kuti ataura kuti aiwa inini ndini secretary general. Zvamuno tu haana kuratidza court kuti inini vanhu mamembers of parliament havasisiri mamembers eTRCC, nekuti tinorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza hasiri nhengo yeTRCC haana kuprova zvinhu izvozvo. Ndonya
rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachavangu vachakunda.
We are very confident kuti achahwina because ndiye interim secretary general weTRCC zvinotozikanwa.
Vachavangu vakadzinga nhengo dzeParamende 24 pamwe nemakanzuro ane chitsama panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare rehigh court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzetripc pedyo nedare iri nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinza hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaprince dubekos banda vekubhinga navafabion munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta fara asi zita ranomatembas banda wekumatebele Land South harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachabango. Vachabango vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira mmeya weguta remasvingo Muzvare Chantel Yeukai Chiwara. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira nyika zvakanyanya. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo gungano rechimakumi maviri nenhanhatu rezvemigodhi re26 Mining Engineering and Transport kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi, vamunangagwa vati zvicherwa zviwanikwa zvakakosha pakusimudzira upfumi hwenyika.
Zvisinei nekuti zvezvicherwa chikamu chinosimudzira upfumi hwenyika nemagariro evanhu, kunyanya kuvimba nekutengesa zviwanikwa zvisina kunhadzurudzwa hakuna kwatinotisvitsa senyika. Zvidzidzo zvatinowana kubva kumamiriro ezvematongerwo enyika nezveupfumi pasi rose zvinoratidza kuti tinofanirwa kugara takangwarira kuti upfumi hwenyika yedu husakanganiswa nezvimhinga mupinyi zvinombowira upfumi hwenyika pasi rose, kusanganisira kusagadzikana kwemitengo yezvicherwa nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti vanhu vemunharaunda dzinowanikwa zvicherwa vawane chiviri kubva mazviri, vakakurudzira vemakambani anoita zvezvicherwa kuti vaone kuti izvi zvaitwa.
We only have one Zimbabwe and our mineral resources are finite.
Tinongori nenyika yeZimbabwe imwe chete chete, uye zvicherwa zviwanikwa zvinopera. Nekudaro ngative vanhu vakanaka tichichengetedza zviwanikwa zvedu, tichingwarira kuyeuka zvinodiwa neveruzhinji mukurarama uye kuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Vachipindura Studio 7 pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavari kuita pakuchema-chema kweveruzhinji kuti hapana zvavanowana kubva kumakambani anoita zvezvicherwa kunyanya yekunyika yeChina, vaThomas Gono vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Mines vati sangano ravo rinokurudzira kuti makambani ose anoita zvezvicherwa ashande nevanhu vemunharaunda dzaari pamwe nekubatsira kusimudzirawo nzvimbo idzi.
Hatitauri kuti ndokuChina, ndokuAmerica, ndokuBritain, ndokuSouth Africa. Kwatiri vese mainvestors, kuridziro yatinopa ndekuti vanofanira kuita vachicherechedza mitemo yenyika nemitemo yekwavanogara. Zvinotosanganidzira vana chifi nana sabhuku vanotogara pasachiita zvichemo zvavo.
Mudzidzisi wezvidzidzo zveupfumi zvepamusoro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba kuti zviwanikwa zvisatengeswa kunze kwenyika zvisina kuvandudzwa.
Noti ngazvisangova pamuromo chete, asi ngatiwane mitemo yakasimba chaizvo inopromota beneficiation iyoyo, uye kuti mitemo iyi ngaitevedzerwe kuitira kuti pasava nemaleakages.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanotsinhirawo maonero ekuti hurumende haifaniri kungosimbira pakutaura. Zvisinei nekuti makambani akawanda ekunyika yeChina ari kusima mari yavo munyika mune zvezvicherwa, pagungano iri hapana makambani akanyanya kuwanda anobva kunyika iyi. Makambani anosanganisira anoita zvemigodhi anosvika 169 ari kupinda mumusangano uyu mamwe achiratidza zvigadzirwa zvavo. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvezvicherwa vaSoda Zhemu nevamwe vakuru vakuru vehurumende vange vari pachiitiko ichi. Gungano reMine Entra iri iro rakatanga nezuro uye rinopera mangwana rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo dzaive munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muganhu weRafa uyo uri pakati peEgypt neGaza wavhurwa neEgypt kwezuva repiri nhasi. Vakuru vevashandi pamuganhu wemuPalestine vachizivisa kuti vanhu vanosvika mazana mana kana kuti 400 vekune dzimwe nyika vane magwaro ekufambisa vabuda muGaza vachipinda muEgypt. Vazivisa zvakare kuti vanhu vakakuvara vari zvizvarwa zvemuPalestine vanosvika 60 vabvumidzwawo nhasi kupfuura pamuganhu weRafa vachipindawo muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo, rinoti vanhu vashaya muhondo yeIsrael neHamas vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti 7,700. Israel inoti vanhu vashaya munyika iyi vanodarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas iri kuienderera mberi ichinge ichiratidza kuti ichange ichivhiringa zvinhu, nokuti katarisa isu zvazviri kuita ndozvokuti kurwisa kuri kuita Israel Hamas, Hamas ichirwisavo, zviri kuita kuti dzimwe nyika dziri mudunhu iroro reMiddle East dzinosapota Hamas dziri kukutidzira kuti dzinge dzichijoinavo hondo iyi.
Mungati imi nyika idzi ndedzipi dzinowanikwa idzo dzichidyidzana neZimbabwe?
Tinotarisa isu nyika yakaita seIran ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe, kana iyo Palestine ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe. Uku tinoona kuti nyika dzakaita sana Lebanon dzine vamo vamauto ana Hezbollah vari kutokandirana makobvu namatete neIsrael vachitombokandirana mabhambu. Kwozoitawo mahutis ari ikokoko futi mauto mamwe ari kuda kukutsirana Israel kuti inge ichitobviswa pamepu zvachose vachibatsirana neHamas. Kozotiko Irani ina vairi kusapotawo mauto mamwe ari muSiria akatombokandira mabhambu kuIsrael. Kozoita mamwe ari muIraki vari kusapotwa neIrani inenge inousahwira kwakakosha chaizvo chaizvo neZimbabwe kubvira makore nguva dzehondo.
Munoona kuenderera mberi kwehondo iyi ichizokanganisa sei nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Kuenderera mberi kwehondo yekuchavhiringa zvinhu zveZimbabwe, mafambiro anenge achiita zvamabhizimusi zvinobva kuIraki ikokoko, kuIran ikokoko, zvinobvawo kunaana Israel, zvinobva kunaana Palestine, pamwe chete nezvinobva kuZimbabwe zvichinda kunzvimbo idzodzo.
Ndeupi muenzaniso wamungapa wezvinotengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzekuMiddle East?
Muenzaniso mukuru wendingapa wezvinotengeseranwa zvinobva kunzvimbo iyoyo yeMiddle East iri kuita hondo ipeturo nedhiziri. Ratiri kutohwa kuti zviri kukwira kuZimbabwe, kukwira kwepeturo nedhiziri kukwidza zvinhu zvese muZimbabwe. Saka vateereri panzwisisei ipapo.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura naMavelas vari kwakare kuOhio muAmerica. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hakuna zvizhinji zvati zvaitwa nemapurisa panyaya yekumbopambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeboka revechidiki rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vari zvakare nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore avakapambwa neZuro. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chati chavepo chekutaura sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati chero zvavo vanga vari parwendo hakuna kwakanga kwamhangarwa nyaya iyi kusvika mukupera kwezuva neZuro, uye vanga vasati vanzwa kuti nyaya iyi yazosvitswa here kumapurisa nhasi, vachiti vanotozoziva zviri kuitika kana vasvika muHarare manheru anhasi.
chiripo ndiana ndimo muHarare ndiri fara fara away from Harare as of yesterday saka tisina police report but maybe ndingatozocheck kana ndazosvika kuHarare in about 3-4 kuti paiswa report here iko zvino but to be honest as of yesterday panga pasina report.
Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunare naIvan Zininga westudio 7. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, Ivans westudio 7 abata mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kanzura weward 16 muHarare vachimirira CCC vaDenford ngadzore.
Notengi ndava kuchipatara makuseni ndikaenda futi masikati nababa wacho vatosvika ibva kwaanogara kure kutown.
Veruzhinji vari kuramba vachida kutsvaga kuti zvave papi, iye ari kunzwa sei pari zvino.
Mukoma ari kurwadziwa ende masembo evlood test aitwa. Nama acho ada kenyataan dari South Africa, pada apa nanti kita ini South Africa, pas boleh ada one state, tapi ni kes state yang sebenar pasport, so jadi panggoya koma, itu munarat, nuzia di pada zaman Zimbabwe, acho kita ada kenyataan dari South Africa, so kita harus ikuti so something mati dah di sisi country, pasti mati jadi acho itu, especially mako makumbu, jadi misalnya, misalnya makarowa.
Ivo mapurisa tambova batawo tichida kunzwa kuti vane zvavari kuita here vachitoedzawo kutaso kuti vari kutoshamisika amuna kumhangara here kumapurisa nyayai
zvekutanga ndiye kuti mapurisa vatishamisa vanomirire kuti munhu avapondwa zviri kwachena zvinoonekana munhu wese vanomirire kumhangara kazhinji totoona mapurisa vachiacta vachiredza mastatement yefinhu yeinformation yavanonga wana masocial media so izvozvozvi but because vainvolva munhu weCCC anova MP vechidiki havana hanya naso hazvitishamisi kana mapurisa anoti avamiriri kuti vanhu vamhangare chido munhu akavachii iye munhu akabata pfuti munhu akabata pfuti mudzimba dzevanhu AK-47 mapurisa ava ndinozeva kare kare munhu akabata even sepganti yakara yeshini mapurisa anoenda kudispacha vanhu homicide kuya paground kutsvaga munhu iye avava munhu akabata pavhidhiyo achioneka aine AK-47 onzi kumira report iripot iyoyo but mapurisa ivava vatishamisi zvakare because tinonzize kuti panguva yapera iyo last time wana MP mamombe kambe vasiri achimbiri
kunze kwezve matongerwo enyika uyu muning'ina wenyu uyu mungatiwo kudii pamusoro pechiitiko ichochi
avanga vari mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kansera webato reCCC kuward 16 muHarare vaDenford ngadzore vari parunare muHarare makare naIvan Zininga westudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vekuBritain nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vari kushanya muKenya umo vaona mauto emumvura ari kuita zvidzidzo zvebasa muKenya makare achisvika kumahombekombe kwenyanza muMombasa nhasi. Mhuri yeumambo iyi yapinda muzuva retatu mukushanya kwayo muKenya inove nyika yekumabvazuva kweAfrica. America nhasi yatemera zvimwe zvirango zvitsva kuMoscow pamusoro pehondo yeUkraine zvakanangana neremangwana remhando dzemoto kutiza zvirango pamwe nendege isina mutyairi kana kuti drone iyo yamuka chibhebhenenga kumauto eUkraine pamwe nezvikwanisiro mukati mezvimwe zviri kuparadzwa nendege iyi. Zvirango zvitsva izvi zvatemerwa mazana evanhu pamwe nemakambani. Vatori venhau muZimbabwe vabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevatori venhau. Vatori venhau vashorawo kufa kwevamwe vavo muhondo iri kuitika muGaza. Pasimon Rovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Privilege Musvaniri ashora kushungurudzwa kwevatori venhau achiti muZimbabwe nyaya idzi dzichipo asi dzakadzikira. Atiwo anorwadziwa nekurayiwa kuri kuitwa vatori venhau kuGaza muhondo yeIsrael neHamas.
Zimbabwe ndeimwe nyika inombotyisa pazviitiko izvi, asi tinotenda kuti gore rino zvinenge zvakadzikira. Asi tinochema nemhuri dzevamwe vedu vaurawa mumwedzi wapfuura muhondo yeIsrael nePalestine.
Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti vatori venhau makumi matatu nevatatu vafa vari pabasa zvichitevera kuputika kwehondo pakati peIsrael neHamas iyo yakatanga musi waGumiguru 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau kuchamhembe kweAfrica reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA raburitsa gwaro nhasi richikurudzira hurumende kuti igamuchire chisungo cheUnited Nations chinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau. Mukuru weMISA Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vati chisungo ichi chakakosha zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevatori venhau munyika.
Norangaridza hurumende kuti inge ichitora madanho matano ekuti inge ichiunza muono weUnited Nations kana kuti chiga chayo cheUN Action Plan on Safety and Security of Journalists kuti inge ichive ichinge yave mitemo munyika yekwedu kuti munhu anenge aonekwa achishungurudza kana kumbunyikidza vatapi venhau akwanise kunge achibatwa nemutemo.
Mukuru wesangano reMedia Center vaErnest Mudzengi vatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inochengetedza vatori venhau uye kusimudzira mararamiro avo kuti vaite mabasa avo vakasununguka.
Hurumende ngaiite kuti mutemo wakaita seweMedia Practitioner Bill ukurumidze kuvapo, asi kuvapo kwawo ngakuve kunobva pakubvumirana.
Mutori wenhau wechidzimai Ruvimbo Nyikadzino anotiwo zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipamikana kuvatori venhau kuti vazivewo kodzero dzavo. Nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha nekuti rinoita kuti kodzero dzevatori venhau dzichengetedzwe.
Zuva iri rakakosha pakuti ndo musi watinotarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa zvakaita sei. Izwa rakakoshera vatori venhau.
Hatina kuwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mumashoko avo kuvatori venhau panguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gandari vakati hurumende yakazvipira kushanda nevatori venhau pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. Muzinda weAmerica muZimbabwe watura mashoko uchikurudzira hurumende dzose kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists rakadzikwa neUnited Nations mushure memisangano weUN General Assembly wakaitwa mugore ra2013. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvichine tarisiro yekuti sangano reSADC ringagadzirisa gakava riri muZimbabwe rakasimudzwa zvichitevera sarudzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, ukuwo vamwe vachiti hapachina chekutarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Professor Ricky Mukonza pamwe chete nenhengo yeZANU PF vaJonzi Musara. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Professor Mukonza.
Hongu vakatemera chokwadi, ndinoona vana veZimbabwe vakawanda kunyange nevamwe vatungamiri kunyanyanya vebato rinopikisa vachiratidza kuti vane chivimbo chakakura chekuti SADC pada pane zvaichaita. Vanopikisa veTCCC vakatembenga vakanyora kuti vari kutarisira kuti SADC iti sarudzo dzidzokororwe patsva, African Union ichiongorora Zeki Yombonzi imire padivi nekuti vaiti Zeki haina kuita basa zvakanaka. Asi ini mazira andinoita mafambisirwo anoitwa zvematongerwo epasi atingati international relations masangano akaita seSADC AU nemamwe masangano anoitarisa zvemafambisirwo anoitwa zvinhu munyika dzakawanda havana simba rekuti vanganzi vangapindire mune zviri kuitika mukati menyika vobva vataura kuti izvi ngazvifambiswe nenzira iyi zvavanogona kuita kungokurudzira kunonga kuti apa hapana kuitwa zvakanaka apa paitwa zvakanaka kwete kuti vangabva vapindira vobva vati ngazvitangiswe kana vachitodaro zvinenge zvichienderana nekutenderana nevari mukati menyika iyoyo ingava vatoriri kutonga nemapata anopikisa
vamusara munoti
no bvumirana nezvakaurwa naprofesa Mukonza kureva kuti vanotarisira yekuti SADC ingapindira kunyanya vanotarisira kuti SADC ingabvisa purezidendi vamunangagwa ichiisa vachamisa manyausa mukanwa eharahwa kurota zvaichiyamwa kana kuti patingati kupedza nguva kupeya zvomeriva nekuti zvatinoziva nezvekuti SADC haigadzi mapurezidendi kana kuti haibvisi mapurezidendi chaingangoi kukurudzira kuti tanzwa kuti kune munyika menyu vasiri kufara tinokurudzirai kuti mutaurirane munzwisisani asi pazava pane zvekuti hapana chikonzero chekuti SADC itombokurudzira kuti tauriranai nekuti SADC iyo pache zvayo yakatotaura kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka uye muenzaniso kune nyika dzose dzemusadic kureva kuti nyika dzose dzemusadic dzaakutonzi tevedzerai maitirwo esarudzo akaitwa muzimbabwe ane runyararo akarongeka ndo zvakataurwa nesadic ikatotorokodedza vamunangagwa zvakare
profesa Mukonza iyo tarisiro iyoyi nevana vezimbabwe yakambobvira papi
tarisiro iyi yakabva mune zvakabuda kune vakauya kuzoongorora sarudzo vakamirira sadic havasiro vega kunyange vakanga vakamirira AU nevakanga vakamirira mamasangano akaita sana EU necommonwealth pane zvakawanda zvavakabudisa kuti zvakanga zvisingaratidze kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka saka izvozvo ndo zvakaita kuti vana vezimbabwe vave netarisiro vachiti aiwa SADC izvi zvinhu zvayakati hazvina kunyatsofamba zvakanaka zvinoreva kuti SADC ine zvaichagona kuzoita asi tikatarisa gwaro rakabuditswa neivo vakauya kuzoongorora nezvaakutaurwa nasachigaro weSADC tiri kuona kuti pane mukaha mukuru
vamusara kukorokotedza kwava Joao Lorenzo hakusi kwekungotiwirisa sachigaro vaikwanisa kukorokotedza asi havangashandure zvakaburitswa mugwaro rakaburitswa nevakaongorora sarudzo muzimbabwe
veno valorenzi vakangogumira kukorokotedza purezidendi vamunangagwa taitaura saizvozvo asi vakazoenderera mberi vachiti izvo maitiro akaita sarudzo kuzimbabwe akanaka zvekuti muenzaniso kune dzimwe nyika dzemusadic nedzimwewo dziri kunze kwesadic saka hatingarerutsi mashoko purezidendi weangola arize iye sachigaro wesadic nekuti uyu akauya kuzotumwa uyu ari pasi chaipo kemukuru wesadic nemapurezidendi emusadic ose saka shoko rake haringapfuuri remukuru wesadic
profesa Mukonza munoti nenyaya yekuti zviri kutaurwa negwaro zvaakusiyana nezvakataurwa nasachigaro wesadic
izvozvo hazvibuditsi chimiro chakanaka kusadic pachayo nokuda kwekuti mubvunzo unoti saka sachigaro mashoko ake anobvepi nekuti tarisiro yedu ndeyekuti zvinotaurwa nasachigaro zvinofanira kunge zvichibva mune zvaongororwa handiti ava vakatumwa vakatumwa nesadic havana kuzvituma vega saka rakanga riri ziso resadic
vamusara tipete hedu chirongwa nyaya iyi yakazokurukurwa kusadic nemugovera kuangola munenge maakuonawo sei chimiro chesadic
hapana zvingatishamisa zvedu nekuti pese panoungana vanhu panogona munhu oti vanhu vavavasungi murumuka saka kana munhu akagara pachigaro chaari akati nyaya yekuzimbabwe vatichoita sei umwe akapindura hazichamisi asi chakakosha ndezvekuti chii chichabuda mukutaura ikoko
tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai muna Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 2 kulwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesi yenzile indaba yethu, safaka amaphephethe ekhotini, sesimelele ukuthi impumelele izaba yikuyini.
Umthethwandaba waphezulu oye High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezele ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele ephalamende.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni owe-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathunjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu owe High Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezele ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele ephalamende ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele we-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ephalamende. Bathi njalo usomlomo wephalamende uMnumzana Jacob Mudenda lomongameli we-Senate uNkosikazi Mabheo Chinomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikenzanga okusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-report. Sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethe ekhotini, sesimelele ukuthi impumelele izaba yikuyini. Themba silalo, kodwa angeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sekusele emandleni ekhot ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngapi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Lani lizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunono obuphezulu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-secretary general we-CCC. Njalo kuleyinye into ukuthi kunabantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ingekho ekhona. So i-CCC ihamba loChabangu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Ostalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke ijudgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma inomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba inomination imhlaka 7 and ukuthi idale le High Court lidecide ukukhipha ke ijudgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le High Court lizathi ke A or B. Ngokunye kodwa ukuqathele ukuthi beyifake mhlaka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenzwa kwe-by-election esithi thina ofalanga yenzayo ngoba i-TCC ekhokelwa ngoba uNelson Chamisa ayilamuntu ihambikola edale ephalamenti.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle oro be-TCC bazawina le case, but i-case leyi izaya kuma-elections because makhu ikuthi yaplanwa i-ZANU-PF, yaplanwa nguChabangu oro yathengwa namanye amabandla e-political, which means lento izabuyela kuma-by-election.
Umahluli Mnamato Mtebetsi oye-High Court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudenda lo mongameli wedale le-Senate uNkosikazi Mabhe Chinomona kudaba lwabo lolu kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumilane 14 labesenethi abayithoba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi ngabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababekwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi kokulungisisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-direct amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Andisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibita sihle sakwanisa ukuzuza i-second position i-award ye-second position silver award.
U-Dosman Mangisi omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka yena ubabaza ngezinga lemitshina ebukiswa e-Mine Entra lonyaka.
Umbukiso we-Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye namacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso we-Mine Entra owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika, $12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-Mine Entra 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe-Mine Entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadziwore ilunga ledale lePhalamende oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla leCitizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakangadziwore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kweleSouth Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadala leli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba sikhuluma kanje. Iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadziwore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana esebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhulula kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana ziphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula
ukuphathwa mhlawumbe indlela empi o impi omele uyi ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangamagcwala phakathi. Ngakho ngisenze isihle esikhulula ye abantu bamanye amazwe ukubana labo balinele ukuthi kubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungenye imizamo yokuzama ukukhumisana umlotha. Ukukhumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhayeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane, ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana yokulandzelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulunyisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abethalesini babona abe-Israyeli ebaningi bezabe bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngingatsho ngaphambilini ubana into eyenza impilo ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi nxa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe idiliza lezo ndawo, idinga bona laba abantu, ngoba kunzima ukulika umuntu ongalingi ngendlela edayelekileyo esingathi conventional warfare, odlala esingathi igerilla tactics okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende aweCongress ukuthi avumelane kwisinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelichumi lane, 14.3 billion, okumele ichutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli welizwe kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lu wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwayengumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngezikhathi zezimfa, okunhlanganiswe ekuphathisa beZimbabwe ngezikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers umnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyokuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo, yikho sadala ibambanani siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya, nxa kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe osehabroni umnumzana Mluleki Bhebhe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhu watshona ngompandula kodwa elokhu egcinwe emotsha.
Silohlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu. So siripotela umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba, isithumbu sakeleke sisemosha. So sizama ukuncedisa manje sishothela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa isehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcinwe emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Zelapha ngohlupho ngitshonele umalumami oselesikhathi elana etshonele iBotswana. So esesukucela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebekwa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha, njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yala maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, the number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro ukuthi bazaqhuba bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwa ngabomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people after.
Njengoba usazi, sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngobamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku olugakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entathelizindaba ole International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, zingahlukunyezwa, kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ze-United Nations Action Plan on Security, on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe eye-Media Institute of Southern Africa, MISA, Zimbabwe, bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abe-ofisi yomeli wakwele Melika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku besithi labo abazimisele ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli izindaba. Okwamanje wothi sizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7 lichona njani? Hayi, ubona bugeni ungafuna ukusichaya ngomqondo. President uzokuchallenge njani khona kwikwa ukufuna andike ngabe zani liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la ifuna ukuthi vele ikhipha abantu uzafaka abantu bakhe ayenza imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ukuthi abanye abantu ye abantu banjani njani. Bona isilimi siyelele sokugcina.
Ye, mpingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda, manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uchabanga. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orekhora abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabangu labo Ines Dube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisupporta izano kusasa livuke selisithi i-opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebelelendi.
Labo ngabanye abalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Kulive Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siphatha udaba lokuqala okwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-CCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edalela ephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo umnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-TCCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lePhalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.